vachitaura apo vanga vachinzwa nyaya yakakwidzwa kudare nebato rinopikisa remdct richinyunyuta nekwanoti kusabatwa zvakanaka kwakaitwa nhengo dzaro makumi masere nenomwe 87 nekomishini inoona nezvesarudzo munyika yezimbabwe electoral commission zec mutongi wedare rehigh court vapisirai kwenda vati vatongi vematare vakabvumirana kuti vanofanirwa kupedza nyaya dzose dzine chekuita nesarudzo nechimbi chimbi vakwenda vati nekudaro vari kunyunyuta nevamhangarirwa munyaya iyi inove zec vachapiwa mukana wokunyora zvakaitika uye zvavasiri kugutsikana nazvo mumagwaro euchapupu kudare kana kuti afidavis pane kuti vazopa uchapupu hwavo mudare mbune vachiti zvichaita kuti vakurumidze kunzwa nyaya iyi vakwenda vati kana vakagutsikana nezvinenge zvanyorwa mumagwaro aya vanogona kutura mutongo wavo nekungoverenga maafidavits aya gweta riri kumirira mdct muzvinafundo love more madhuku vatenda kuvatori venavo kuti zvindizvo zvaitika mudare
kabvumirana nisu vemdct varomirira mdct nemagweta ezimbabwe electoral commission kuti taakuchiisa umboo hwedu hwese papepa tingatura manguva kana 8 zekupa esden so taakunyora zvinhu zvedu papepa ne zvatinenge tii atingati maarguments edu tomaisa nemande kwa 24 veelectoral commission vachanyorawo umbo hwavo papepa nemaarguments avo vesa papepa
muzvinafundo madhuku vati zvanzi vange vaita izvi nemuvhuro unouya
jaji paachareceivha zimizi ma10 am kwe25 ndopaanoematarisa ona kuti achada zvinhu here kana pasina zvimwe zvaari kuda andotipa jajmend yedu kubva ipapo kuenda mberi
bato remdct rakakwira kumatare richinyunyuta nedanho rinoti rakatorwa nezec rekuramba kuti ribhadhare mari dzenhengo dzaro makumi masere nenomwe pamwe chete kuti dzikwanise kunyoresa nedare renomination court muzvinafundo madhuku vati zvakafamba negwara vari kutarisira kuwana mutongo kubva musi wechitatu chinouya vachitaurawo nevatori venhau mutungamiriri wemdct vadouglas monzora vati vave kufara kuti nyaya yava kunzwikwa nechimbi chimbi
kufara kuti nyaya iyi yakunopedzwa zvechimbi chimbi chitarisa magwaro aripo asi chokwadi ndechekuti zimbabwe election commission iri kukanganisa campaign yemdc vanhu vari kuramba kuti macandidates edu apinde havazi vanhu vatiri kukwidzana navo vakafanana nezanupf kana tricoc kana mamwe mapato izimbabwe election commission pachayo saka tiri kurwisana narefri asiri kutonga zvakanaka
vamonzora avo vati vari kutarisira kukunda munyaya iyi vati zviri kuitika izvi zviri kuvakanganisa kutsvaga rutsigiro iko kwasara mazuva mashoma shoma ekuti sarudzo dzanyamavhuvhu dziitwe
kuti dzivedu makandidesi edu aakupihwa less than 30 days zviri anifeya kumdc izvozvo
izvi zvatsinirwa navawalton njanjasi vari kuda kukwikwidza vakamirira bato rekuwadza nawest
kutikanga kuchitatu kwezi hatizoni time yakakwana kukambena isi zvino tivhiriki jastere opane dambudziko redu
gweta rezec vatawanda kane ngoni vati vanga vasingakwanisi kutaura nevatori venhau pamusoro pezvabuda mudare vachiti vanoda kumbotanga vapira ava vari kumirira vezec ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere